Samueri wokutanga, chitsauko chemakumi maviri neshanu. Zvino Samueri akafa, uye Israeri yose yakaungana ikamuchema, uye vakamuviga pamusha pake muRama. Ipapo Dhavhidhi akaburuka akaenda kurenje reMaoni. Mumwe murume weMaoni uyo akanga ane pfuma ikoko paKarimeri akanga akapfuma kwazvo. Akanga ane mbudzi chiuru uye makwai zviuru zvitatu aakanga achiveura paKarimeri. Zita rake rainzi Nabhari, uye zita romukadzi wake rainzi Abhigairi. Mukadzi akanga akangwara uye akanaka kwazvo, asi murume wake muKarebhu akanga ane mwoyo mukukutu akaipa pamagariro ake. Dhavhidhi achiri mugwenga, akanzwa kuti Nabhari akanga achiveura makwai ake. Saka akatuma majaya gumi akati kwavari, "Endai kuna Nabhari paKarimeri mundomukwazisa muzita rangu. Muti kwaari, ‘Rugare kwauri, utano hwakanaka kwauri neimba yako, uye utano hwakanaka pazvinhu zvako zvose. Zvino ndinonzwa kuti ino inguva yokuveura makwai. Vafudzi vako pavakanga vanesu, isu hatina kuvabata zvakaipa, uye nguva yose yavakanga vari paKarimeri hakuna chimwe chezvinhu zvavo chakarasika. Ubvunze varanda vako, ivo vachakuudza. Naizvozvo chinzwira majaya angu tsitsi, sezvo tasvika panguva yomutambo. Ndapota, ipai varanda venyu nomwanakomana wenyu Dhavhidhi zvose zvamungamuwanira.’ Vanhu vaDhavhidhi vakati vasvika, vakaudza Nabhari mashoko aya muzita raDhavhidhi. Ipapo vakamirira. Nabhari akapindura varanda vaDhavhidhi akati, ‘Dhavhidhi uyu ndiani? Ndianiko uyu mwanakomana waJese? Varanda vazhinji vanotiza vatenzi vavo mazuva ano aya. Ko, ndingatorerei chingwa changu nemvura yangu uye nenyama yandakaurayira vaveuri vangu ndichipa vanhu vandisingazivi kwavanobva?’ Vanhu vaDhavhidhi vakatendeuka vakadzokera kwavo. Vakati vasvika, vakamutaurira mashoko ose. Dhavhidhi akati kuvanhu vake, ‘Pakatai minondo.’ Saka vakapakata minondo yavo, naDhavhidhi akapakatawo wake. Varume vanenge mazana mana vakaenda naDhavhidhi, vanokwana mazana maviri vakasara vane nhumbi. Mumwe wavaranda akataura kuna Abhigairi mukadzi waNabhari akati, ‘Dhavhidhi akatuma nhume kubva kurenje kuzokwazisa vatenzi vedu, asi ivo vakavatuka. Asi varume ava vakanga vakanaka kwazvo kwatiri, havana kutibata zvakaipa, uye panguva yose iyi yatakanga tinavo musango hatina kurasikirwa nechinhu. Vakanga vari rusvingo kwatiri usiku namasikati, nguva yose yatakanga tichifudza makwai edu pedyo navo. Zvino fungisisai izvi muone zvamungaita, nokuti njodzi yadongorera pamusoro patenzi wedu neimba yake yose. Iye munhu akaipa zvokuti hakuna angataura naye.’ Abhigairi haana kupedza nguva, akatora mazana maviri ezvingwa, matende amatehwe ewaini maviri, makwai akavhiyiwa mashanu, zviyero zvishanu zvezviyo zvakakangwa, mazana mashanu amakeke amazambiringa akaoma uye mazana maviri amakeke emaonde akasvinwa, akazvitakudza mbongoro. Ipapo akataura kuvaranda vake akati, ‘Chitungamirai, ini ndichakuteverai.’ Asi haana kuudza murume wake Nabhari. Akati achiuya, akatasva mbongoro yake pamupata wegomo. VanaDhavhidhi navanhu vake vakaburuka vakananga kwaari, iye akasangana navo. Dhavhidhi akanga achangobva kuti, ‘Zvirokwazvo ndakatamburirei kuchengetedza zvinhu zvose zvomunhu uyu murenje, zvokuti hapana chinhu chake chakarasika. Andiripira nezvakaipa pachinzvimbo chezvakanaka. Mwari ngaarove Dhavhidhi, amurove kwazvo, kana mangwana mangwanani ndikasiya murume mumwe chete pavanhu vose vaanavo.’ Abhigairi akati achiona Dhavhidhi, akakurumidza kuburuka pambongoro yake akakotama nechiso chake pamberi paDhavhidhi. Akawira pamakumbo ake akati, ‘Ishe wangu, mhosva iyi ngaive kwandiri ndoga. Ndapota hangu, regai murandakadzi wenyu ataure kwamuri. Inzwai zvinoreva murandakadzi wenyu. Ishe wangu ngaarege kurangarira munhu uya akaipa, iye Nabhari. Akangoita sezita rake. Zita rake rinoreva kuti benzi, uye upenzi hunogara naye. Asi kana ndirini murandakadzi wenyu, handina kuona vanhu vakanga vatumwa natenzi wenyu. Zvino sezvo Jehovha akudzivisai tenzi wangu pakuteura ropa uye napakuzvitsivira namaoko enyu, zvirokwazvo naJehovha mupenyu uye noupenyu hwenyu, vavengi venyu navose vanoda kuitira tenzi wangu zvakaipa ngavafanane naNabhari. Uye chipo ichi chauyiswa kuna tenzi nomurandakadzi wenyu ngachipiwe kuvanhu vanokuteverai. Ndapota hangu, regererai murandakadzi wenyu pakukanganisa kwake, nokuti Jehovha achaitira tenzi wangu imba youmambo yakasimba, nokuti iye anorwa hondo dzaJehovha. Kuita kwakaipa ngakurege kuwanikwa mamuri muupenyu hwenyu hwose. Kunyange hazvo mumwe munhu akakukanganisai kuti akuurayei, upenyu hwatenzi wangu hucharamba hwakasungirwa pachisote chavapenyu naJehovha Mwari wenyu, asi upenyu hwavavengi venyu achahupotsera kure sohunobva muhomwe yechimviriri.” Mushure mokunge Jehovha aitira tenzi wangu zvinhu zvose zvakanaka zvaakavimbisa pamusoro pake uye amugadza kuva mutungamiri weIsraeri, tenzi wangu haangazovi nomutoro unorema pahana yake wokuteura ropa risina mhosva kana wokuzvitsivira pachake. Uye kana Jehovha akakundisa tenzi wangu, murangarire henyu murandakadzi wenyu.” Dhavhidhi akati kuna Abhigairi, “Jehovha ngaarumbidzwe, Mwari waIsraeri, akutuma nhasi kuti uzosangana neni. Uropafadzwe iwe nokuda kwokungwara kwako kwakanaka uye nokundiita kuti ndisateura ropa nhasi uye kuti ndisazvitsivira namaoko angu. Zvirokwazvo naJehovha Mwari waIsraeri mupenyu, iye andidzivisa kuti ndirege kukuuraya, zvimwe dai usina kukurumidza kusangana neni, hakuna murume pakati pavanhu vaNabhari anga achasiyiwa ari mupenyu mangwana chaiwo kuchiedza.” Ipapo Dhavhidhi akagamuchira kubva muruoko rwake zvaakanga amuvigira akati, “Enda kumba norugare, ndanzwa mashoko ako uye nechikumbiro chako.” Abhigairi akati adzokera kuna Nabhari akanga ari mumba achiita mutambo wakafanana nowamambo, mwoyo wake wakanga wakafara kwazvo uye akadhakwa, saka haana chaakamuudza kusvikira mangwana. Ipapo mangwanani Nabhari paakanga asina kudhakwa, mukadzi wake akamuudza zvinhu zvose izvi, mwoyo wake ukaneta uye akaita sedombo. Shure kwamazuva anenge gumi, Jehovha akarova Nabhari akafa. Dhavhidhi akati anzwa kuti Nabhari akanga afa, akati, “Jehovha ngaakudzwe, iye akanditsivira mhosva yangu pamusoro paNabhari, uyo akandizvidza. Akadzivisa muranda wake kuti arege kuita zvakaipa uye auyisa kuipa kwaNabhari pamusoro pake.” Ipapo Dhavhidhi akatuma shoko kuna Abhigairi achimukumbira kuti ave mukadzi wake. Varanda vake vakaenda kuKarimeri vakati kuna Abhigairi, “Dhavhidhi atituma kwamuri kuti tikutorei kuti muve mukadzi wake.” Akakotamisa chiso chake pasi akati, “Houno murandakadzi wenyu, akazvigadzirira kukushumirai nokushambidza tsoka dzavaranda vatenzi wangu.” Abhigairi akakurumidza kutasva mbongoro akaenda navarandakadzi vake vashanu, vakaenda nenhume dzaDhavhidhi akava mukadzi waDhavhidhi. Dhavhidhi akanga awanazve Ahinoami muJezireeri, uye vose vakava vakadzi vake. Asi Sauro akanga apa mwanasikana wake Mikari, mukadzi waDhavhidhi, kuna Paritieri mwanakomana waRaishi akanga achibva kuGarimi.